Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero wakanaka wa tereri, tinosanga na zwakari manero anasi uri musi wechina, chikunguru 27, 2023. Makati ira ku Studio 7, nepenyure nyaya zirikuitika mu Zimbabwe, tamuno vione Studio 7, iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare repamusoro-soro rorambidza dzimwe nhengo dzeCCC nemamwe mapato kukwikwidza musarudzo.
Unoumbiridza ukama pakati peRussia nenyika dzemuAfrica unobatsira kuti pave nekutyidzana panyaya dzakawanda wanda dzinosanganisira dzezveupfumi, dzezvematongerwo epasi rese.
Mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin vopa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa chikopokopo pachena. Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoti yakwanisa kurwisa uori. Hii ndiyo mimi mwemsuru ina udzeduza nasi zichuwa kwa muri tiba kuno ku Studio 7 ilimu Washington DC. Dare re electoral court mubulawayo nasi Ramisa Nengo gumine mbiri dzebato rinopikisa Residents Coalition for Change nedzimwe natu kubva kune mamwe mapato kukwikwidza musarudzo dzeparamende nechikonzero chekuti dzakaendesa magwaro adzo kudare renomination court musi wa 21 mwedzi wapera nguva dzaidiva kuti munhu ange aisa magwaro ake dza 4 pm dzadarika. Godwin Mangujga anotipanya inotevera.
Mutongi wedare iri Justice Mungani Jovu pamutongo waturwa na Justice nokutula moyo vange vakavamirira vati dare renomination court rakakanganisa kutambira magwaro enengo idzi musi wa 21 na 22 chikumi nekudaro havafaniri kubvumidzwa kukwikwidza nengo dzezano PF ndidzo dzakaenda kumatare kuti veCCC varambidzwe kukwikwidza. Gwetarange richimirira nhengo dzezano PF Advocate Tembinkosi Magwaleva vati mutongo uyu waratidza kuti dare ratevedza mutemo.
Kana zvakakanganiswa chinenge zvakakanganiswa apa pane kuita vamwe vanopiwa kana yekuita zvisinakuboniswawo kune vamwe. Saka vanhu vese kana vanzi zvinopera na 4 PM nazvikoperawo na 4 PM hazvizoda kuti pange paine vamwe vanozogurirwa masuo manheru kusvika kuma11 kusvikara kune rimwe zuva vachigurirwa vachaparete. Saka vanopara nekuwacha.
Vachinyora padande mutande ravo reTwitter mutauri weCCC Advocate Fadzai Mahere vati bato ravo richapikisa mutongo uyu vachiti vanhu vane kodzero yekusarudza vavanoda kuti vavamirire mudare reparamende. Mune monyaya mutongi wedare Electoral Court muHarare Justice Nevai Wamambo nasi varasa chikumbiro cheCCC chekuti vanhu vari kuda kukwikwidza vakamirira bato iri zvisina mvumo varambidzwe kupinda musarudzo richiti bato iri harina kugutsa dare kuti paive nemusiyano pavanhu vakasaina magwaro evanhu ava pamwe nevanhu vakadomwa nebato. Gweta revanhu vakanyoresa kupinda musarudzo vasina mvumo vatina Shedzindo vaudza Studio 7 kuti zviri pachena kuti vanhu ava vakashandisa mutemo pavakaendesa magwaro avo kunomination court.
Dare raongorora rakataura kuti mutemo wakashandiswa kunota apiwa hausiriwo ndochekutanga. Chopinda mumamerits zvakataurwa zvacho zvizhinji zvanga zvisina kunyatsonangana nenyaya kana zvazvisina kunyatsoburitsa umboo wanga uchirakidza. Maclients edu anga ari kunzizvo they are bogus, they were really bogus, so we stand by what the court has said.
asimwe nengu ye triple C angeri mudare paturu wa mtongo uyuva Jameson Timber vauza Studio 7 kutumutongo wa nasi uchapikis wanewe rujinji muswa 23 nyamavuvu
vanu vanzi nasi awa nezeki ndevedu awasi vedu saka nyeye suti ya ipezera muswa 23 ku ballot box masiti zinzano ziyotu makandisi awa ndiwa nani ndio wachano votera ewa wakaisi kwa nefazi ne zanu piefa wacha votera uo nefazi ne zanu piefa
pane vanu manudarika gumine wa sere wakanyore sakutiba kwikwize pasi pe triple C vasina mvumo kubva kubato iri izvo zvinoreva kuti mune mamwe matunhu pane nhengo mbiri kana nhatu dzichange dziine ruvara nemufananidzo yebato iri mune monyaya yange iri kumatare dare electoral court rarasa chikumbiro chamuzvare Linda Masarira Velebar Economist and African Democrats chekuti vabvumidzwe kukwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika mushure mokunge mapepa avo arambwa nenomination court vachinzi vainge vatadza kubhadhara mari yaidiwa kuti vakwikwidze paine nguva kudare renomination court muzvare Masarira vaudza Studio 7 kuti mutongo uyu wavadzosera kumashure
tichitarisa nyaya iyi ndakakundikana kuzadzikisa kubhadhara nenyaya yekuti Zimbabwe Electoral Commission yairamba mari yemuno muZimbabwe haisi mhosva kushaya mari yekuamerica ini ndine mari yemukati menyika ino zvakare zvinotidzora shure kunyanyaisa vanhukadzi vari kuvavarira kuti tive nekuenzaniswa pane zvematongerwo enyika zvinhu zvinosuwisa zvikuru asi ndinovimba kuti nekufamba kwenguva ndichagonawo kuwana mufaro wavo
gweta ravo vaAndrew Makoni vati vachatura danho rekuti vopikisa mutongo uyu here kana kuti kwete mushure mekuona zvikonzero zvemutongo uyu izvo zvisina kutaurwa mudare nhasi tichiri kumatare dare repamusorosoro resupreme court rati tichapa mutongo panyaya yavaselvia Kasuku here kuti vabvumidzwe kukwikwidza mangwana nenguva dza9 mangwanani ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha.
Bazi rinoona nezvekuburitswa kwemashoko rinoti mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vapiwa chikopokopo nemutungamiri wenyika yeRussia pachena nhasi. Izvi zvazoiswa nemunyori mukuru mubazi iri vaNick Mangwana padande mutande ravo reTwitter. Vamunangagwa vari kumusangano weRussia Africa Summit kuSt Petersburg wakakokerwa nemutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin watanga nhasi. Zimbabwe iripo pakati penyika nhanhatu dzemuAfrica dzanzi dzichapiwa chibage pachena neRussia zvakare. Ko, musangano weRussia neAfrica uyu wakakosha zvakadii kuAfrica? Tabvunza nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Riki Mukonza vanodzidzisa paTswane University of Technology kuSouth Africa.
Musangano weRussia Africa Summit musangano wakakosha nekuti musangano unoumbiridza ukama pakati peRussia nenyika dzemuAfrica. Unobatsira kuti pave nekudyidzana panyaya dzakawanda wanda dzinosanganisira dzezveupfumi, dzezvematongerwo epasi rese nezvekudzivirwa kwekukanganisika kwenharaunda ngati maenvironmental issues. Saka mukana wakanaka wokuti nyika dziwane kudyidzana.
Taona Zimbabwe iri pakati penyika nhanhatu dzapiwa chibage neRussia pachena. Muri kuona sei zvaitwa neRussia?
Zvaitwa neRussia hongu zvinoda kutendwa nekuti kupuwa chinyango chidiki chakaita se hakuna kufanana nekusapuwa. Asi tikada kutarisa tichienda kumberi handifungi kuti zvinonyanya kubatsira zvakanyanya nekuti zviri kudiwa neZimbabwe panguva ino zvinhu zvakawanda uye zvakakura zvinokunda kungopuwa chibage chinogona kungopera nemunguva pfupi pfupi. Saka aiwa zvinotendwa asi tinoda kuziva kuti hazvina hazvo zvazvinonyanya kubatsira takatarisa nematambudziko akatarisa neZimbabwe.
Ko, semaonero enyu sei vatungamiri venyika veAfrica vashoma vaenda kuRussia rwendo runo tichienzanisa nepakatanga kuitwa misangano yakadai?
Nyaya yeRussia mukutaura kwevechidiki ndoo inonzi iri kupisa nekuda kwekuti tikatarisa kuti Russia iri kukonana nenyika dzekumavirira dzakawanda sei ukazoonekwa wozemberana neyari kukonana nenyika dzakawanda nerubatsiro runobatika rwatsiri kupa kunyika dzirikwafa zvinoita kuti ukama hwako nenyika idzodzo husafambe zvakanaka. Saka nyika dzakawanda muAfrica dzinogona kunge dzaongorora nyaya iyi dzichibva dzaona kuti zviri nani kusawanikwa muchizemberana neRussia.
Nyanzvi munyanzvi zvematongerwo enyika muzvinafundo Ricky Mukonza vanodzidzisa Patswana University of Technology vachitaura vari parunare kuSouth Africa. Commission inoona nezvekurwisana neuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission inoti iri mugwara rakanaka mukupedza dambudziko reuori, zvichitevera kukwanisa kupedza dambudziko iri nezvikamu zvingangosvika 11 nezviga zviviri kubva muzana kana kuti 72% gore rapera. Asi mamwe masangano anoshanda akazvimirira anoti uori huri kutowedzera munyika. Tobias Mudzingwa anotipanyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano mukuru unoitwa gore negore wekomishen iyi, sachigaro veZAC Justice Lois Matandamoyo vati gore radarika komishen yavo yakakwanisa kudzosa mari inosvika madhora ekuAmerica mamiriyoni 12 yainge yakawanikwa neuori. Asi vachizvirova dundundu kudaro zvabuda pachena pamusangano uyu kuti kune vamwe vashandi veZAC vari kuitawo uori, zvichinzi nevamwe zvinokonzerwa nekuti vanotambira mari shoma. Vachitaura neStudio 7 pamusangano uyu, amai Matandamoyo vavimbisa kushandisa shamu ine munyu kune vashandi vavo vakadai.
Tinoona kuti pavanenge vachienda kupiwa mari vaone kuti kupiwa mari hakuna kukosha. Saka tiri kuva nedzidziso kune vanhu vanoshandira organization yeZAC kuti mari handicho chinhu choka, asi mari inouya nekuti tinenge takwanisa kumiridza uori mukati mwenyika. Ndiko kuti chikwama chehurumende chikuri, kana chikwama chehurumende chakura, mari dzinobva dzawanda kuwanda.
Mapurisa eZimbabwe Republic Police ndiwo mamwe apomerwa mhosva yeuori wemhando yepamusorosoro. Naizvozvo mukuru weZRP Vatandavantu Godwin Matanga vakumbirawo hurumende kuti iwedzere mapurisa mari kuti vasiyane nezvechioko muhomwe.
Isu seZimbabwe Republic Police hatibvumidze maofficers edu kuti vapuwe nyaya yechioko muhomwe. Asi takatarisana naizvozvo isu vose vakuru vemachipurisa tiri kuendawo kuhurumende kuti itarisewo zvinhu zvinoita kuti mapurisa edu agare zvakanaka nokuseenza zvakanaka, kuitira kuti vasapindwa nemweya wokukumbira zvechioko muhomwe.
Zimbabwe inonzi ndiyo imwe dzimwe nyika dzepasi rese dzine uori hunotyisa kana zvichitariswa nepachikero cheCorruption Perception Index. Kunyange zvakadaro, munyore wekomishini inoona nezvematare yeJudicial Service Commission JSC vaWalter Chikwana vaiyemurawo basa rakanaka ravati riri kuitwa neZAC mukurwisana neuori munyika.
Mazuva vachitaura veAnticorruption Chairperson kuti maprovision yedu iri pa72%, zvinova zvinofadza zvikuru. Tinoimba kuti vanhu vakaramba tine momentum yatinayeye tichasvikana pa100%, so tinofara nemaitirwo akuitwa zvinhu.
Asi mukuru wesangano reTransparency International Zimbabwe vatafadzwa Chikumbu vanoti uori huri kutowedzera munyika.
Kune masectors akasiyana siyana uori unoramba uchingowedzera, kumining sector, kueducation, kuhealth. Kune macases akawanda, taona vamenshena macases anopfuura 200 avakainvestigata ecorruption. Izvozvo zvoga zvinoratidza kuti corruption iri kuwanda, asi kuinvestigatewa kwecorruption chete handiko kunoratidza kuti tiri kukwanisa kurwisa uori zvamazviro kwazvo. Kana nyaya zhinji dzisati dzapera, hatione kunge sevanhu vanenge vakwanisa kuita basa ravo.
Nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika yakazvimirira, amai Fabialis Mwedzi vanoti kunyange ZAC iri kuti iri kugona basa, zviri kuitika munyika zvinoratidza kuti uori huri kuramba uchidzika midzi.
Kuda kutarisa zvekare panyaya dzemapoliticians edu kuti vazhinji vacho mukatatarisa upfumi hwavainawo, upfumi hwekuti vari kuwana zvinhu izvi kuburikidza neuori, mapurisa vamwe vevanhu vanofanira kunge vachiona kuderedzwa kwenyaya dzeuori muno munyika. Asi ndo vamwe vacho vari kutoenda pamberi kana kuti vari kubatsirana nevanhu vari kuita uori muno munyika. Zimbabwe. Tikotarisa zvekare even mumajeri kune vanenge vasungwa vakabvisa idzo mari dzechoko muhomwe vanhu vari kuzomburiswa nekuda kuti mapurisa vanenge vapuwa mari dzeuori ndichakutaura nezake kuti uori uri kudzikira tikurana kuti uori uri kutokwirira.
Musangano wezak uyu waona pachiitwa kurudziro yekuti matare edzimhosva akasike kutonga vanhu vanenge vachipomerwa mhosva dzeuori nekuti kune chinono chanzi chiri kuitika mumatare aya. Zimbabwe inonzi panyika zana nemakumi masere 180 dzakaongororwa uori hwadzo, iyo iri padanho remazana makumi mashanu nenomwe 157, zvichireva kuti ndiyo yedzimwe nyika dzine uori hwakanyanya pasi rese. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Zimbabwe nasi yaparura zviri pamutemo gwaro remamiriro ewandu hwevanhu pasi rose kana kuti World Population Report 2023. Izvi zvaitwa paurongwa weWorld Population Day wange wakarongwa nesangano reUnited Nations Population Fund waitwa muHarare nasi, asi dzimwe nyika dzakatoita urongwa uhu nemusi wa11 Chikunguru. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Vachitaura muHarare nhasi pamhemberero idzi, munyori mubazi rinoona nezvemadzimai vaMoses Mike vati madzimai nevanasikana vanofanira kupawa kodzero dzavo kuti vasarudze zvavanoda kana nyika ichida kubudirira uye kuronga mhuri.
Vamwe vangataura kuti nyaya yehuwandu hwevanhu inyaya inofanira kunge ichiindirana nemamiriro akaita yatingati ikonomi yedu yeZimbabwe kana kuti nyaya yemamiriro ekunze. Asi nyaya zhinji yabuda nhasi inyaya yekuti madzimai nevana vanofanirwa kunge vachipiwa kodzero yavo kuti vagogona kudecide zvavanenge vachidii zvavanenge vachida.
Vamhike vati nguva zhinji madzimai emunyika ana mikana yesarudzo.
Madzimai nevanasikana hatisi kuvapa mikana yokunge vachikwanisa kunge vachidecide zvavanenge vachida. Zvinhu zvizhinji iko zvino isusu policy makers zvinhu zvatinongoita tichidecide takamira tiri kwatiri tisina kunge tine involvement kana kuti tisina kunge tichikwanisa kunge tichiinda tichinoingenja madzimai nevanasikana vatatu.
Izvi zvatsigirwa nemukuru wekomishini inoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume yeZimbabwe Gender Commission, amai Virginia Mwanigwa.
Tinoona kuti matanho ese ese anoda kunzi atorwe tichinge tichigadzirisa uwandu hwevanhu muZimbabwe zvinoda izvo kunge zvichive nevanhukadzi mukati nekuti tinoziva kuti vanhukadzi ndo vanotakura pamiri. Asi dambudziko ratinoona takatarisa society yedu inove inotongwa nevanhurume ndeyekuti dzimwe nguva chero dzimwe nyaya dzine chekuita nevanhukadzi dzinenge dzichitongerwa nevanhurume.
Muzvae Abigail Msemburi vanoshanda neUNFPA vati chakakosha panyaya yeuwandu hwevanhu kuronga kuti vanhu vanenge varimo munyika vangawaniswa sei raramo.
Tinofanira kubatana nehurumende yeZimbabwe kuti tione kuti tingabatsire sei kuti tione kuti muZimbabwe kana uwandu hwevanhu huchiramba huchikwira vangabatsirikane sei nekuona kuti vakwanisa kuvandudza kumadepartment education kumadepartments kuhealth nekwese kunoda kuti kubatsirwe kuti vanhu vakwanise kuwana raramo yakanaka raramo inobatsira.
Muzvae Msemburi vati madzimai ndiwo anofanirwa kukosheswa mukuona kuti mhuri munyika dzingakura zvakadii. Vachitaurawo nezvenyaya yeuwandu hwevanhu vamhike vatiwo rimwe dambudziko guru munyika kuroorwa kwevana vachiri vadiki pamwe nekumbunyikidzwa kwemadzimai nevanasikana. Gwaro reWorld Population Report rinotiwo pasi rese vanhu vanodarika mabhiriyoni masere uye rinotiwo zvikamu makumi mana nezvishanu kubva muzana zvepamuviri pari kubatwa panenge pasina kurongwa zvichinzi zvinokonzerwa nekusapa madzimai kodzero dzekusarudza zvavanoda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika, dzedare reparamende uye zvemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, tererai Studio 7 nguva dza 7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchida kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Iko zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatungamiri vemauto muNiger vanoti vari kutambira kupidigurwa kwehurumende yemutungamiri wenyika iyi vaMohamed Bazoum nechimwe chikwata chemauto nezuro. Vatungamiri ava havasi kuteerera zviri kutaurwa nenyika dzekunze nedzimwe dzemuAfrica kuti varemekedze utongo hwejekerere. Hapana ari kuziva kuti vaBazoum vari kupi. Vakuru vemauto ava vanoti vatambira kupidigurwa kwehurumende vachityira kudeuka kweropa. Vamwe vanhu vange vaine mireza yenyika iyi neRussia vange vachiratidzira muguta guru reNiamey kutsigira kupidigurwa kwehurumende. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres nasi vayambira nyika dzepasi rino kuti nyaya yekutyira kupisa kwepasi kana kuti global warming yadarika. Iko zvino pasi rose rave kupisisa zvakanyanyisa zvinotopfurikidza mwero kana kuti global boiling. Vange vachitaura apo sangano rinoona nezvemamiriro ekunze pasi rose reWorld Meteorological Organization and the European Commission's Copernicus Climate Change Service razivisa kuti mwedzi wachikunguru uno ndiwo mwedzi wapisisa zvisati zvamboonekwa munhoroondo yepasi rino. VaGuterres vati zvakakosha kuti nyika sture matano nechimbi-chimbi kugadzirisa dambudziko rekushanduka kwemamiriro ekunze. Apo Zimbabwe yatarisana nesarudzo dzemusi wa23 nyamavhuvhu, vamwe vanorwira kodzero dzevanhu nevanopikisa vari kuyambira kuti dzinogona kunetsa kutambira sezvo vamwe vanopikisa vari kurambidzwa nematare kukwikwidza. Nyaya yemhirizhonga ichienderera mberi kunyangwe pasati padeuka ropa uye gwaro revavhoti richinzi rakaita mamvemve. Sangano reAmnesty International nezuro rakati Zimbabwe haingaite sarudzo dzakachena. Hurumende yapedza makore mashanu ichityora kodzero dzevanopikisa kusanganisira kuvasunga, kuvaita kafira mberi, kuvarambidza kuita misangano uye kudzika mitemo inotyora kodzero dzevanhu. Asi hurumende inoti zviri kutaurwa nemasangano aya ndezvemugodzi matsuro. Mukuzeya nyaya iyi, Tabata vakafanobata chigaro chemukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muZANU-PF vaFarai Marapira uye vari kumiririra bato rinopikisa reCCC musarudzo dzedare reparamende muKadoma Central vaGift Mambipiri. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMambipiri nezvekurambidzwa kukwikwidza kwenhengo dzebato ravo kuBulawayo.
Vabuda kudare High Court kuBulawayo nhasi zvatishamisa, asi tinoziva kuti ndonzira yanga ichingoshamiswa navamunangagwa mukuda kuedza kuwina maelections aya zvine chisimba nekubirira, nekuti vanoziva kuti zviri pachena havambohwina. Mukatarisa nyaya yanga iri mudare kuHigh Court kuBulawayo, ine vanhu vebato redu reCCC vaiti takaisa mapepa edu nenguva zviri pamutemo. Kobva kwaitawo rimwe divi relezeki vanogamuchira mapepa acho vari kubvuma kuti veCCC vakatipa mapepa avo tikavakepcha nenguva uye zviri pamutemo. Kwozoitawo vanhu vakaita manzwira-nzwira vanga vari kudzimba vanoti makaita mapepa enyu nguva dzadarika zvisiri pamutemo. Dare robva rachiteerera iro vanhuwo zvavo vaiva nemanzwira-nzwira.
VaMarapira, pindai tinzwe.
Chokutanga chatoda kuti vanhu vazive ndechokuti ichi seZANU-PF hatina chokuita neZEC uyezve hatina chokuita namatare enyika. Matare enyika anozvimiririra ari anda donho rejudhiciary. Judhiciary iri independent, ZEC iri independent. Kuunganidzwa kunoita zvose vanogara matare nevanoshanda kuzeki zvinhu zvinoitwa muparliament nemapati ose isusu hatinei uye hatitozivi kuti chii chaitika ikoko nekuti isusu tiri kufamba nenyaya dzedu ndekutaura kuti vamunangagwa vavakanyika vamunangagwa vagadzira munzira vagadzira mabridge vagadzira madhamu
vamambipiri manzwa hanzi ZANU PF iri kunyanyotarisa nezvakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa
chokutanga ndinoti hazvisi chokwadi kuti ZANU PF ingamira ichipopera pachena kuti hainei nezvinoitika kumatare edzimhosva makavanzwa ini ivo vamutungamiri wenyika vakabira vashamisa muna 2018 vachipopera vega kumasvingo kwokuti isu we are the army we are the police we are the cops saka pane zviri kuitika izvi vatiri kungoona pese pese hapana chinoshamisa ndopaka muchiona tiine vasungwa vezvematongerwo enyika ana Job Sikala vapedza gore vari mutorongo vachitongerwa mhosva dzavasingazivi uye dzavasina kupara uye nyaya yacho isiri kumbochuchiswa zvakanaka chechipiri hachisi chokwadi kuti ZANU PF ine zvayakaita papast 5 months chingaita kuti vanhu vade ZANU PF yakatora nyaya yemari for example ikati tinokupai mari yedu RTGS ichafamba iri 1-to-1 gegegege asi mukatarisa muzimbabwe yese kubva Gokwe Dinga kusvika kwaMutare kuzasi ZANU kwemanikalin hapana munhu anoda mari iyoyo nekuti haichareve chino mapurisa masoja vanohora mari iyoyo havasina kana chiremera kana kufunga kuti mari iyi inombotengei mukatarisawo zvipatara kwatinoenda kunorapwa zuva nezuva ukaenda usina mari yako yekunotenga dripi yekunotenga pain killer kana waadmitwa zvinoreva kuti wangotongerwa rufu uri muchipatara ichochocho
todzoka kwamuri vamarapira manzwa zvataurwa navamambipiri asi pane mamwe mashoko akaburitswa neAmnesty International iri kuti iyo muzimbabwe hamungaitwe sarudzo dzakachena nekuti vari kupomera ivo hurumende mhosva yekumbunyikidza kodzero dzevanopikisa kwemakore mashanu adarika munoti kudii nemashoko iwayo
Amnesty International haiurani nehurumende dzana Australia vana UK nyika dzacho dzinotuma chikosi hadzitoirirani naAmnesty International imo muno Amnesty International yakavhagwa nekuda kwokuti mimwe Amnesty International yaiita huori vachiba mari pachavo dzavaitumigwa nemahandlers avo
vamambiri todzoka kwamuri munotiwo kudii nezviri kutaurwa neAmnesty International kuti muzimbabwe hamungaitwe sarudzo dzakachena
bato reAmnesty International tinorikudza tinoriremekedza kwete nezvarabudisa zvino uno asi nekurwa kwarakaita kubvira kuma-70s uku apo mutungamiri wenyika yedu yezimbabwe vaEmmerson Dambudziko Mnangagwa vanga vatongerwa rufu nehurumende yevachena pamutana pebasa ravaiita rekuda kusunungura zimbabwe ndine urombo mukoma wangu ava vanonge vanotaura nyaya dzimwe dzacho vachidzitora kugopisa kuru nekuti vanoti Amnesty International yakavharwa muzimbabwe Amnesty International haina kuvharwa muzimbabwe ine mahofisi muzimbabwe pari zvino iri kushanda nehurumende yezimbabwe paurongwa hwekupedza death penalty neimwe yachona yekupedza machild marriage vari kushanda bhande nebhurugwa nehurumende yezimbabwe handizivi kuti sei vakuru vavasirikudziva zviri kuitika munyika yavo chechipiri hatinyengedze nekunzi 43 years after independence tingamira kukwira gomo kuti tagadzira mugwagwa shuwa tingapemberera izvozvo gore rino
todzoka kwamuri vamarapira imwe nyaya iri kunetsa ndeye mhirizhonga bato renyu riri kupomerwa mhosva yekuita zvemhirizhonga kunyange mutungamiri wenyika nebato iri vamunangagwa vari kubuda pachena kuti aiwa izvi havasi kuzvida
pari paishu yemisindo isu sezanu pf we are very clear tiri kubuda pachena kuti hatidi musindo
vakafanobata chigaro chemukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muzanu pf vafarai marapira vari parunare muharare manzwa zvakare kubva kune vari kumirira triple c musarudzo dzenhengo dzedare reparamende mukadoma central vagift mambipiri vanga vari parunare kukadoma kwakare Tombotarisa mnau zemitambo makundano makuru mutambo wenabu ya madzimai kana kuti Women's World Cup. Nigeria Super Falcons yakunda Australia 3-2. Uyewo Portugal yakunda Vietnam 2-0. United States chita mangange 1-1 ne Netherlands. Musa kanganwe kuti kuchirongwa chedu che Diaspora Forum nasi tinenge tichitaura nemadzimai nezvemamiriro akaita zvino munyaya dzesarudzo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanasi. Anokoneka nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Dokisi Amina Gibbs Dube munaudze isiNdebele. Só com isso.